Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhira anhasi kuri musi wemugovera chikumi 5, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitepenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Nezvinoizvo muchirongwa chedu chanhasi.
Zimbabwe yatinoda iZimbabwe inenge ine mutemo. Zimbabwe yatinoda iZimbabwe inenge ine nzira dzokupedza urombo. Zimbabwe yatinoda iZimbabwe inenge ichiita chikafu pamatibhu, ichiita raramu pamatibhu. Kwete Zimbabwe yekuti vatungamiri vanofunga kuti kupedza urombo kupedza varombo, vachipera nenzara, vachipera nezvirwere. Asi Zimbabwe yatinoda inenge ine nzira dzacho dzakanyatsonaka dzokubvisa urombo.
Nhasi tiri kunzwa kuvarume vaviri vakaburitswa mujeri rekuChikurubhi neZuro, vaLast Mahenga Hama navatungamirai Madzokere vebato reMDC.
Yaingoribonde kuti jajimendi yakakuwana mambo havasi kutoenderana nayo, uyezve mazvikonzero zvokuti havatoenderana nazvo zvokutanga ndezvokuti mutongo wakuwana mambo haafaniri mutongo uwo pamutemo une matare neimwe mitemo inokwanisa kunge ichipa mutongo uwo.
Vana vevaimbove mutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe vaendesa mambo zvimba kumatare edzimhosva vachipikisa matongero avakaita amai vavo, amai Grace Mugabe. Studio 7 inoenda kwamarange uko inonzwa nyaya dzebudiriro yevagari vemudunhu iri mushure mekumbotambura vadzingwa miminda yavo nehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Varume vaviri vakaburitswa mujeri rekuChikurubhi neZuro, vaLast Mahenga Hama navatungamirai Madzokere vebato reMDC vanoti havasi kudzokera shure muhondo yavo yekurwira utongo hwejechetere. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashara neStudio 7 nhasi mushure mekuburitswa kwavakaitwa mujeri neZuro, vaLast Mahenga Hama navatungamirai Madzokere vati kugara kwavakaita mujeri kwenguva refu hakusi kuzovaoresa mwoyo panyaya yekurwira kuti munyika muve neshanduko munyaya dzezvematongerwo enyika. VaMahenga Hama vati vari kuda kuti munyika muve neutongi hwejekerere vachiti vachashanda zvakasimba nevamwe vavo.
Indongo tarisira kupfuura mberi nepandakasiya ndinge ndichibato chikamu changu kuita zvose zvandinokwanisa kuita. Ive tine Zimbabwe yakanaka, Zimbabwe ine utongi hwakajeka, Zimbabwe ine budiriro, Zimbabwe inorespekta kodzero dzevanhu, Zimbabwe inorespektwawo nedzimwe nyika pasi pose. Saka tichaenderera mberi nebasa iroro.
Mashoko avaMahenga Hama atsinirwa navaMadzokere avo vati vacharamba vachiita zvematongerwo enyika, donzvo riri rekuti munyika muve negutsa ruzhinji.
Zimbabwe yatinoda iZimbabwe inenge ine mutemo. Zimbabwe yatinoda iZimbabwe inenge ine nzira dzokupedza urombo. Zimbabwe yatinoda iZimbabwe inenge ichiita chikafu pamatibhu, ichiita raramu pamatibhu. Kwete Zimbabwe yekuti vatungamiri vanofunga kuti kupedza urombo kupedza varombo, vachipera nenzara, vachipera nezvirwere. Asi Zimbabwe yatinoda inenge ine nzira dzacho dzakanyatsonaka dzokubvisa urombo.
VaMadzokere navaMahenga Hama vati vachabata basa vari kuMDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa. VaMahenga Hama vati kusawirirana kuri muMDC hakufanire kuita kuti veruzhinji varase gwara remusangano wavo, vachiti chakakosha ndechekuti zvido zveveruzhinji zvitungamidzwe mberi.
Kurudziro yangu ndeyekuti vanhu vasakanganwe chinangwa chakafomerwa batu waka chinangwa chaka fomiru wa batu doichi nofana kutitunga mirira muma decisions esa atinaita batu ila nagusaru zirwa mazite vanu batu ila nagusaru zirwa vanu batu ila nagusaru zirwa kuti liwe ilo batu lichapa utunga miri waka jeka waka siya na ne utunga miri watukupiwa ne ulimende ilipo ezani PF.
Vama inge ama, vakurudzira mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vagare pasi vataurirana navachamisa kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Hurumende iripo iri kutonga yeZANU-PF inonhoroondo yekuti kana pasvika panyaya dzekuti vanhu vataurirane kugadzirisa zvinhu zvine musoro zvakanakira nyika yedu havadi. Pese panoitwa nhaurirano vanenge vachingotarisa nyaya yemasimba chete tinhaurirano iyi ichavasiya vapapi munyaya dzemasimba even zvikavapa masimba asi zvichiuraya nyika ivavanene nyika.
Asi vamunangagwa nebato ravo rezanu-PF vanoti nhaurirano dziri kuitwa pasi pegungano repolitical actors dialogue kana kuti Pollard vachiti vese vanoda kuzvenhaurirano vanofanira kuya kuPollard. Vachamisa nekune rumwe rutivi vanoti havasi kuzoenda kunhaurirano dzekuPollard vachiti gakava riri munyika rinotangira panyaya dzekubirirwa kwavanoti kwakaitwa sarudzo navamunangagwa avo vanoti vakahwina zviri pachena. Vamadzokere vakurudzira kuti patsvagwe nzira dzekugadzirisa kuti sarudzo dzisabirirwe.
Kuri dziro yandinokwanisa kupa ndeyekuti pange paine nzira dzakasimba dzekudzivirira kubirwa kwemaelections kwesarudzo nenyaya yekuti MDC yakabvira kare ichikuhwina maelections.
Vamadzokere vati ivo navamainge hama vakashandisawo nguva yavanga vari kujeri kuwedzera dzidzo yavo asi vanoti kujeri hakuna zvikwanisiro zvokuti vasungwa vanenge vachida kudzidza vaenderere mberi nedzidzo vachipika zvavo. Inge hama navamadzokere vakasungwa pamwe chete nedzimwe nhengo dzeMDC 21 vachipomerwa mhosva yekuponda mupurisa vaPetros Mutedza panzvimbo yemabhizimusi iri mumusha weGlenview muna 2011 pamhirizhonga yakaitika panzvimbo iyi ine chekuita nezvematongerwo enyika. Vakazobatwa nemhosva yekuponda vaMutedza nedare repamusoro reHigh Court vakagara mujeri kwemakore masere asi vakazowanikwa nedare reSupreme Court nezuro vasina mhosva panyaya iyi. Pakutongwa kwenyaya yavo nhengo dzeMDC idzi dzaiti dzaishungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vana vatatu vevaimbo vemutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe vaendesa mambo zvimba kumatare edzimhosva vachipikisa matongero avakaita amai vavo, amai Grace Mugabe. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vana vanoti bona musahoni Mugabe, bela mai chatunga Mugabe na chinotenda Robert Mugabe vakanyorera dare rameja siti muchinoi kuti vari kupikisana nemutongo wamambo zvimba. Mugwaro rekuzivisa matare kana kuti notice of appeal rakadhindwa nezuro. Vana vava Mugabe vanoti mambo zvimba vakaita zvisiri pamutemo nekunzwa nyaya iyi yainge yaunzwa navatainos munongovere. Gweta revana vava Mugabe vafunga ichimwa murombe vabvuma kuti vari kufambisa nyaya yava Mugabe. Vati vari kupikisa mutongo vachiti mambo zvimba havaifanirwa kunzwa nyaya yakadai sezvo vasina masimba acho uye hurumende yakabatsira mukuvigwa kwava Mugabe.
Nyaya ingoripondi yekuti judgment yakapuwana mambo havasi kutendana nayo uyezve zvikonzero zvokuti havatendera nazvo zvekutanga ndezvokuti mutongo wakapuwana mambo haakwanise kupa mutongo uwo pamutemo une matare neimwe mitemo inokwanisa kunge ichipa mutongo uwo kana zvichikwanisa kunge uchipa mutongo uwo. Saka muchi chekutanga ndechekungoti mambo vakatonga nyaya isingafanirwi kunge ichitongwa padare ramambo.
Vachimwa murombe vati nyaya iyi ichanzwikwa muchinhoi musi wa29 Chikumi.
Gwaro zvatakapuwa zvinova kuti mhuri haisi kupindirana nazvo izvozvo magweta tinenge tichiona kuti mutemo unotokudi. Saka pari zvino kune nyaya ichanzwikwa musi wa29 June kuti ari ramajesti zvireva kuti dare rekuona kuti zvakaitwa namambo ndizvo here kana kuti handizvo uye mambo waifanira kutonganya izvi pamambo here kana kuti dararama parikwanise kutonga izvo saka hapana zvatingataurirwa nguva ino asi kutongomirira kuti muzvatwenani dzimweni panonzwa nyaya kuti nyaya inofamba sei
taedza kubata mambo zvimba kuti tinzwe kuti vachaita sei sezvo mutongo wavo wave kupikiswa asi munhu adavira mbozhanhare yavo asina kuda kuzivikanwa ati mambo havana chekutaura sezvo vasiri ivo vakazvipa nyaya hatiti tibate mumhangari vamanongovere avo vanga vasingadavire mbozhanhare yavo vamanongovere vakamhangarira amai Grace Mugabe kwamambo vachivapomera mhosva yekuti vainge vaviga vamugabe pamba pavo izvo zvisingabvumirwe netsika yemazvimba mambo zvimba vakaona amai Mugabe vaine mhosva ndokupa mutongo wekuti varipe matsiru mashanu nesheshe yembudzi uye kuti mutumbi wavamugabe ufukunurwe kuitira kuti uvigwe kuNational Heroes Acre ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena
Vagari vekwaMarange mudunhu reManicaland vanoti vari kuita mabasa ekuchengeta hove pamwe nekurima zvakasiyana-siyana senzira yekusimudzira raramo yemhuri dzavo Loida Moyo anoti panyaya inotevera
mhuri dzinosvika mazana matatu dziri muchirongwa chekuwana raramo yakanaka kubva mumvura iyo inoita kuti vachengete hove pamwe nekushandisa madiridzo kurima zvirimwa zvavanoda sachigaro webocha Diamond Community Development Trust iyo iri kuita mabasa ekuchengeta hove mumadhamu akagadzirwa nevagari valove momukwada vanoti vakatanga kuita izvi mushure mekuona kuti kuchema nguva dzose nenyaya yenhamo dzavo hazvina kwazvinovasvitsa
Zvetirikuita zve hove izvi chinangwa chedu isu sebocha Diamonds Community Trust ngechekuti tidzidzise vanhu vemacommunities kuchengeta hove woitawo hove dzavo waonawo pekurarama nekurima tichakuratidzai kurima kwatiri kuita tinoti zvese izvi zvese zvitiite empower macommunities
mumwe mugari amai Rufaro Mawadza vanoti chirongwa chavo chiri kubatsira zvakanyanya mukupedza urombo muvagari
yekuri mabinzi yatiri kuita ndikuona kuti iri kuti ibatsira zvakanyanyisa nekuti izvozvi takatarisira kuti kana tichinge takohwa binzi market is open for everyone zvinhuwo zvinoitawo kuti tikwanisewo kuwa neincome generation mucommunity munomu hatisiri vanhu vaya wekuti tinenge takuzonyanya kutambura nekurarama uyezve yefishari iri uko tinotarisirawo vanhu vanotenga in bulk fishi dzedu so that patinodziharvest takahwani ikako tinobva dzangopinda pamaketi dzakadaro tirege kuzoita losi yekuti kana kuti tahafesta toshayiwa pekutengesera kana vanotengesa
mai Pamela Muchemwa vanoti remangwana ravo richange rakanaka sezvo vachikwanisa kushandisa hove sechikafu uye madiridzo muchivapawo chikafu chine hutano
efishari ndinoona sekuti ramangwana redu rakajeka tichitarisa nutrition pachayo chikafu chedu kuti chingawa chinobva chaitawo chikafu chakabhalanza sevagari vemunhu sekuti pamwe nyaya inenge ichitinetsa asi through that project yefishari takuonawo balanced diet sevagari vemunhu
mukuru weZimbabwe Farmers Union mudunhu remutare district vabatsirai betera vanoti vanofara kuti chirongwa chevagari chiri kuunza pundutso yakanaka mudunhu iri
tinosenza newarimi nemadepartments ese ehurumende saka ndiri kufara ngekuone project iriitwa panapa yekurime bhinzi idzarimwe munzvimbo yakaoma muno ndakamira hangu senzvimbo ino inogarawo inini inzvimbo yataichemera kuti dai yaitawo madiridzo irigation hurumende saka nekuda kwekuti zvo zvaiita zvichitonetsa hapana chakafamba asi todo tenda negrupu iri rabudisa kuti tokwanise kuti tiite irigation kunzvimbo inei saka tange tiikukurudzirana munomu kuti zvamaita izvi ngazvitambe zvichienderemberi
Imwe nengo yebocha Diamond Community Development Trust va Richmond Mkwada. Vanoti vakatanga chirongwa ichi mushure mekuona kutambura kwevanhu vakatorerwa minda yavo nehurumende ichipa makambani emangoda. Chirongwa ichi chine hove dzinopfuura zviuru makumi matanhatu izvo zvave kupa kuti mamwe madhamu avakwe munzvimbo iyi. Ndakamirira Studio 7 kwaMkwada, ndini Lweda Moyo.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu makumi mashanu nevaviri vakabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika yose. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazuru makumi matatu nezvipfumbamwe nezana nemakumi mana nevana, 39,144. Munhu mumwe chete anonzi akafa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pachuru chimwe chete nemazana matanhatu nevashanu, kana kuti 1,605. Zimbabwe inoti yabaya nomba yekutanga vanhu vanosvika zviuru mazana matanhatu nemakumi masere nezvishanu zvine mazana mashanu nemakumi matanhatu nevana, 685,564. Vanhu vabayiwa nomba yepiri vava mazana matatu nemakumi manomwe ezviuru nemazana matanhatu nemakumi manomwe nevana, 370,674. Izvi zvinoreva kuti Zimbabwe yabaya nomba dzinosvika 1,056,238 kubva panhomba 1,735,000 dzinonzi nehurumende dzakapinda munyika. Izvi zvinosiya munyika mine nhomba dzinodarika zviuru mazana matanhatu nemakumi manomwe nezvisere, kana kuti 678,000 dzisati dzashandiswa munyika. Kunyange hazvo mamwe matunhu ari kuti haasisina nhomba dzeCovid-19. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi, kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu munyika yose, senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vainge vakapakatira zvombo vanonzi vakauraya vanhu zana nezuro manheru kumaodzanyemba kweBurkina Faso. Sangano renhau reReuters rinoti vakuru vakuru muBurkina Faso vati vanhu vakaurayiwa ava ndevemunzvimbo yeSolan mudunhu reYaga, iro riri pamuganhu weBurkina Faso neNiger. Varwisi ava vanonzi vakasiya vapisa misha pamwe nemusika mukuru munzvimbo iyi. Burkina Faso inoti izvi zvakaitwa nevanhu vanofurikidza mwero, asi hapana chikwata chevarwisi vanofurikidza mwero chatichabuda pachena chichiti ndicho chakaita izvi. Nyika nomwe dzakapfuma zvakanyanya dzawirirana nhasi kuti dzivhare maburi ari kuita kuti makambani akapfumisisa anzvenge kubhadhara mitero. Nyika dzinoti Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom neUnited States of America dzabvumirana nhasi kuti pave nemutero wezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana unosungira makambani akapfumisisa ayo anoshandira mudzimwe nyika kuti abhadhare mutero uyu. Nyika dzemuG7 idzi dzagara kwenguva yakareba dzichinetseka zvikuru pakubvisisa mitero yakakura makambani makuru aya ayo anoshandisa dzimwe nyika kuviga upfumi hwavo asingabhadhara mitero, kana kuti achibhadhara mitero iri pasi pasi. Mamwe emakambani aya anosanganisira Google, Facebook, Amazon nemamwe. Yasvika nguva yekuti tipe Marvelous Mhlanganya huye weStudio 7 mukana wekuti pakurira chirongwa chinobata nyaya dzine chekuita nevanhukadzi.
Chingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ari muAmerica vachange vachitaura nesu pamusoro pezvavari kusangana nazvo panguva ino yeCovid-19.
Ini ndinoitwa Mshari Esther Mashindaidze, njiri kuno ku Colorado, ku United States of America. Njikungoda kutenda mwari, nekutipane zvandakadzidza, nekuchichaunga, achina basa. Chine basa ndiwe, nekuziva zvaunoda. Ende zvikuru sei munguva ino yeCovid yatiri, ndakadzidza zvinhu zvakawanda. Takadzidza kuti vanhu vanogona kupanana rudo, kupanana kana mari, kupanana kana chii. Kuno mumwe munhu acho anogona kukutakurira ungonzwa kuti zvakadai so zvakarema. Regedza tidai so, vanhu vakawanda vakatambudzika zvakanyanyisa munguva ino yeCovid. Nekuti zvizhinji zvaivasumudzira kuita zvinhu zvavo zvakashayika. Misika yakashayika. Vanhu kukutengesa vakakushaya. Zvekutengesa zvacho vakazvishaya. Zvichiburikidza neCovid. Kumusha munhu unonzwa achingotaura kuti ndichitumidziriwo kana $10 zvayo. Imi semudzimai, pane here zvamakasangana nazvo panguva ino yeCovid? Ndinoziva muchigara kuNew Jersey. Makazosvika sei kuColorado ikoko? Inini ndakanga ndichigara kuNew Jersey. Saka munoziva pakatanga mahome office. Pakati home office pakati home school. Zvakandiremera zvizvo kuti basa rakawanda. Mari ndobva yatadza kukwira. Murungu ndobva yatadza kuzvinzwisisa kuti chii basa rawanda. Mari hana kundiwedzera saka ndobva ndangoita sendobva ndangomusiya. Zvinove ndoro zvinhu zvandakasangana nazvo munguva yeCovid kuzotsvaga basa. Ipapo pamashure pachona ipapo zvakandiremera because unenge wakufanira kunge uchienda kumaCovid test. Tambenge tiri kuenda kumaCovid test kuti after every week kana uchitsvaga basa unenge uchitofanira kutonzi. Ani kuti wakatestwa hationeko, wakatestwa wakaonekwa wakaita sei. Saka ndoda kutenda Mwari nekuti munguva yakadari iyoyo ndakakwanisa kuwana basa. Ndikakwanisa kubaiwa mavaccine angu. Nyangu zvazvo navanhu vachitityisidzira. Kune vamwe vaitaura kuti hanzi ukabaiwa vaccine in 2 years time uri kufa. Saka ndakazopindura mumwe ndikati wabaiwa hauna kubaiwa. Kufa agara ariko. Hakuna anorarama zvachose. Saka ndoda kutenda Mwari because ndakakwanisa kubaiwa mavaccine angu ari maviri madhona 1 and 2 eCovid. Saka ndinongokurudzira munhu wese kuti baiwa hauzive zvinoitika mangwana because nyangu wabaiwa usina kubaiwa asi kufa kana chingouya anongouya.
Pari zvino muri kunzwa sei mushure mekunge mabaiwa?
Hapana chandakambonzwa, ina handina kumbonzwa kurwadziwa. Ndakarwadziwa zvezvongoti semunhu ane dendekete rangobaiwa but hazvina kunditadzisai kuita zvandaifanira kunge ndichiita. Ndakaramba ndichingoita zvinhu zvandanga ndichifanira kuita saka kuridziro yangu iri kuti ngatibaiwei.
Semudzimai zvii zvimwe zvamungakurudzirawo mamwe madzimai akateerera panguva ino akadzvanirwa nyanya nenyaya iyoyi yeCovid-19?
Chandinokurudzira kumadzimai panguva dzakaita sedzinedzi, ndinokumukurudzira kuti madzimai patakapesaniswa kunzi munhu nemunhu ambogara pake, hanzi inguva yatanga tichiita kuti timbotaura naMwari tiri tega, munhu nemunhu wakazvimiririra. Uchitaura wega direct because kuungana kuchechi sandiko kutaura naMwari. Hanzi paunenge uri wega, hanzi unonyatsonzwa zvichiendeka kuti zvine zvinofunga zvandataura kaizvika zvasvika pazvanga zvichifanira kusvika. Saka kurudziro yangu ndekungoti madzimai ngatirambei takatsungirira, ngatirambei takashingirira. Hapana chisingaperi, tine zvirwere zvakawanda zvakauya zvichienda asi vanhu vachingorarama. Zvinhu zvandinoona zvinosangana nemadzimai muzvarenyauye ndezvekuti madzimai mazhinji vanozvirasa. Zvinhu zvokuti anoshaya confidence, self confidence. Haachanyatsozvidhiresa, haachanyatsozvigeza, haachanyatsozvipa kana taimu yekurara. Hanzi kazhinji kachona zvipe taimu yekurara, zvipe taimu yekugeza, zvipe taimu yekuseka ende zvipe taimu yekuchema because pazvinhu zvese unganwe medication yakaita se but kuchema mushonga unorapa kukunda mimwe mishonga. Chikonzero nei? Bundu riri rinenge riri apa ukangoregedza chete kuchema hariperi. Saka kana uchingotonzwa kuti uda kuchema ka chema, wapedza kuchema wobva wati Mwari ndiri kukumbira kuti pandasvika panapa ndaremerwa chindisonotsai.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Muzvare Mashingaidze kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Kusanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa ratinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nemutauriri wesangano reIOM Zimbabwe amai Fadzai Nyamande Pangeti kuti tinzwe kuti mabasa api ari kuitwa nesangano ravo kubatsira vakawirwa nedambudziko recyclone Idai muna 2019.
Mushure mecyclone Idai sangano reIOM richishanda pamwe chete neboka reUSAID rinonzi Bureau of Humanitarian Assistance vakabatana kuti vabatsire avo vakanga vaparadzirwa dzimba dzavo necyclone Idai.
Muri kuvabatsira nenzira dzipi ivo vakawirwa netsaona ivava?
Basa ratiri kuita kuchimani mani rinobata kwakasiyana siyana. Chekutanga tinobatsira avo vari kugara mumakamba, vakaiswa mumakamba mushure kwecyclone Idai yaparadza dzimba dzavo. Saka mumakamba umu takavaisira matende kuti vagare, uye zvimwe zvatinoita tinoita mabasa kuti vagarisane zvakanaka mumakamba tichiona kuti vawana mvura yekushandisa uye tikavapa marambi esola. Zvakare takavabatsira kuti vaite mabasa saimawo kuti vazviriritire. Pamwe chetezvo tinoita basa rekuvadzidzisa kuti kukaitika tsaona zvakare inenge cyclone Idai ivo sevagari vemuchimani mani vanofanira kuita sei. Saka tinodzidzisa vagari vemo uye vekudistrict civil protection committee. Pamusoro pazvo zvose izvozvo tinozovabatsirawo nenzvimbo dzekugara dzatinoti matransitional shelters. Vakamirira kwavachazonogara kunzvimbo dzavachapiwa nemba dzavachapiwa nehurumende.
Muri kushandawo here nehurumende mumabasa ose amuri kuita? Tichiona kuti pane makore cyclone Idai yaitika.
Basa ratinoita sesangano reIOM nderekushanda pamwe chete nehurumende kubatsira vanhu vemuno muZimbabwe kune nzvimbo dzakasiyana siyana. Hongu kuchimanimani nechipinge vanhu vanenge vachida dzimba dzavanokwanisa kugara pamwe chete nemhuri dzavo kuupenyu hwose. Asi izva zvaikwanisika vasati vawana pokugara nzvimbo inozonovakirwa dzimba idzodzo. Naizvozvo hurumende yakawana kunonzi kuWestern Farm kwavari kuendesa vanhu vachivapa mastand ekuti vazonovaka dzimba dzavanogara kuupenyu hwese. Tinotenda kuti variko vamwe vatove kuWestern Farm uye takamirira kuti vamwe vaenderere mberi vachipiwa kwokugara ikoko kuti vakwanise kuvaka dzimba vakwanise kugara zvakanaka nemhuri dzavo kuWestern Farm ikoko.
Unyanzvi hupi hwamuri kupawo vagari ivava vemumakamba?
Tichishanda pamwe chete nebazi relocal government and public works takadzidzisa avo vari kuvaka yatinoti matransitional shelters tichivapa ruzivo rekuti vanovaka sei uye vanoshandisa sei zvinhu zvatakavapa.
Saka kana vakamirira kuti vazopiwa nzvimbo dzekuvakira zveupenyu hwese dzamuri kutaura idzodzo, vari kumbogara pai?
Vakamirira kuzonopiwa mastendi iwawo. Isu seIOM nemapato atinoshanda nawo takaona zvakakodzera kuti timbovapa dzimba dzekuti vasanogara. Vakamirira kuzoenda kwavachanovaka dzimba dzekugara upenyu hwavo hwose. Isu basa ratinoita nemasangano atinoshanda nawo nderekuvandutsa uye kubatsira hurumende kuchengetedza avo vanenge vasangana nematambudziko akafanana necyclone Idai. Zvinodikanwa zvikange zvawanikwa, tinoenderera mberi tichibatsirana nehurumende kuti vanhu vanogara munzvimbo dzakaita saidzodzo varambe vachiwana rubatsiro kuti vagare zvakanaka.
Tinoona kuti padarika makore maviri cyclone Idai yaitika, matambudziko api ari kusangana nevanhu vakawirwa nemafashamu iwaya?
Vanhu vakawirwa nenjodzi yecyclone Idai vanosangana nematambudziko akasiyana siyana. Vakawanda vavo vanogara mumakamba vachigara mumatende. Saka fungai kuti mhuri imwe chete inenge ichigara mutende, toti mai nababa nevana vachigara mutende imwe chete. Ikoko kunenge kusiri kugarisana kwakanaka, asi chinhu chinenge changoitika nekuti vakamirira rubatsiro ruchazouya kwavari.
Tinotenda zvikuru amai Fadzai Nyamande Pangeti, mutauriri weIOM Zimbabwe, anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana.
kana mchida utitumira tsamba mbozha, zvitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakangani kugara makapfeka mamaski enyunguva dzose, nekuti chirwere cheCOVID-19 chichiriko. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Rechoto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Kugela u Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 5 kuNhlangula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amadodana kanye lendodakazi kaMoyi umnumzana Robert Mgabe sebemangalele induna uChief Zwemba emthethwandaba nesinqumo sokuthi uyise ayingcwatshwa emathuneni eHeroes Acre. Ezinye izakhamizi emaphandleni zithi zithole isivuno esithe xaxa nxa siqathaniswa neseminyakeni edluleyo.
Kodwa isibo bonke abantu abaphumeleyo, abaphumeleleyo ngabantu abalimi belandelela indlela ezifunwa ngabalimi, especially ukufakeni imiquba lama-fertilizers. Kulaba abazange bayenze lokhu, hhayi akuzange kube kubahambele kuhle.
Sizalethulela ezomculo.
Salibonani, 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 ngiyabingelela uJayzi Maravini. Ye, ayi ngiyathokoza ukuthola leli thuba ukuthi ngikhulume loZulu wonke nje emhlabeni wonke jikelele. Ya, ngimazisa ngemvelaphi kaJayzi Maravini njalo lohambo lukaJayzi Maravini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Amadodana kanye lendodakazi kaMoyi umnumzana Robert Mgabe wayengumongameli welizwe sebemangalele induna uChief Zwemba emthethwandaba ngesinqumo sakhe sokuthi uyise ayengcwatshwa kutsha emathuneni eHeroes Acre ngoba isithi akulandelwanga amasiko akuleyo ndawo. Unkosikazi Bona Mutsa Homi Mugabe, Bela Main Chatunga Mugabe kanye loTino Tenda Robert Mgabe bathi induna yaphazamisa ngokuthi uMoyi agejwe ayengcwatshwa lapho angelamandla okwenza izinqumo khona. Iqotha elibamelayo uFungayi Chimoya Murombe ugcizelele kuStudio 7 ukuthi ngempela udaba lolu solukhwezwe emthethwandaba njalo luzacutshungulwa eChinoyi mhlaka 29 kuyonale inyanga. Ngakwelinye icele, umsakazo weZBC uthi umongameli Philip Nyusi weMozambique uphakathi komhlangano lomongameli Emmerson Mnangagwa namhla eHarare becubungula udaba lodlakela lwamalwecatsha akulelo lizwe. Ukusenjalo, inhlanganiso ye-ibheju likaZulu ithi ilitshe ebifuna ukuyalakha elesikhumbuzo sabantu ababulawa ngesikhathi segugurawundi abalitshumi lambili esilobela ngo-1985 lalo selitshontshiwe njalo. Inhlanganiso le ike yatshontshelwa njalo elinye ilitshe eyayisilakhile eBhalakwe. Amabandla ezombusazwe athi aphakathi kokukhankasela ukhetho luka-2023 elokudinga umongameli lamalunga idale lephalamende laweSenate ngesikhathi elezanu-PF lisithi lamukela asebehlamukele amabandla aphikisayo njalo liyakhula. Kodwa umnumzana Watchman Ncube umsekeli kamholi we-MDC Alliance uthi inhlelo zabo zikhomba ukuthi ngelakhe ibandla elinganqoba kulolo khetho.
Anko phelizani hambise thayi uchabuka le MDC Alliance sokuphelile udilile kodwa basilandelela ndawo zonke bekwazi ukuthi badliwa ngo-2018 bekwazi ukuthi abangeke bawina ngo-2020 ngaphandle kokuthi becinile yikho besesaba kangaka. Ubona loba sesiyancedisa abantu ukuthanyela amapholisi elandela everywhere iningi yabantu Zimbabwe bakwazi ukuthi ihlala kahle ezweni lelibizwa kekha abilibandla le-MP likhokhelwa nchamisa. Ase tuige mwoba sala evantu ya wazu uti abantu batini ya wazu uti abantu wafuna. Ye kwenza gana wano tingi wa safa. Penetraki ya nchitana. Kaza hileba imabonu a injala sini mbibyo suki jimisi msisu. Kwenza gana evistraki kwenza gana kwenye kota siya wazu uti na kanje we wanda pa tula pa EMTC Alliance
ikusasa ye badlala MTC Alliance iminjani sikhangela ukuthi bekulokhe kusiba lama recalls njalo kuyini elingakuxwayisa abalandeli benu
kumele sinazelele ukuthi ukudliwa kwezanu ngo-2018 bakwe kwenza bethuka kakhulu sinanzelele njalo ukuthi ukubambana kwema-formations e-MDC ngaphansi kwe-MDC Alliance uhlanga nababe kwe-MDC ababe ku-PDP beku-MDC Green sibuyela lapho esaqhathiswa khona ngo-2019 kwethu sizanu khonokho yikho sigijimela ukuthi izame ukudiliza ibhidlize amakhophi lawa asebawathumbayo basele ukuthi akuna-MDC Alliance kulokhe kune-MDC ilani lani ekalibambananga konke khonokho kutshengisa ukwesaba ngikho babona bedizela kangaka bezama ukuthi badizise babehlukanise kodwa kusoze behlukane sizahlala sibambene njengokusizakathe sizabalula nxa sibambisene sibaningi sihlangana senze i-convergence ama-mass movement of everybody ukuthi siqede uhlupho olukhona lakho eZimbabwe ama-recall lawa kasoze akhedeli babakhona omzerewa babakhona otshizawo vele kunjalo inyanga izaphumi yetshona isozimiswe ngokungamakhanko kuyabe kulokhe kukhala edangeni la.
Lowo ngumnumzana Weshman Ncube umsekeli kamkhokheli webandla le-MTC Alliance sixoxelaye ekobulawayo. Ibandla lezanu PF lisanda ukuthi alilasandla kokwenzakala kubandla le-MTC Alliance. Kusenjalo amalunga e-MTC Alliance abalisa umnumzana Last Mayenge Hama lomnumzana Tungani Rai Matsokere abakhululwe entolongweni izolo ngoba betholakale bengelacala ngemva kokuhlala iminyaka eyisishiyagalombili. Batshele iStudio 7 ukuthi bazaqhubeka belwela ukuthi kube lombuso okhululekileyo elizweni. Uhulumende usegcizelele ukuthi amajekiseni okwenqabela i-COVID-19 azatholakala endaweni lapho abikwa esilela khona engawaba kutsha njalo uzakwamukela amanye kuyona le inyanga. Lokhu kwenzakala umbiko wethulwe lugatsha olubona ngezempilakahle izolo. Lusithi abantu abangamachumi amahlanu lambili 52 bahlaselwe ligcikwane le-coronavirus ensukwini ezedluleyo njalo phakathi kwaleli nani abalichumi lanhlanu ngabaxotshwe kwele Botswana ngoba bengelancwadi zokuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni. Kubhubhe oyedwa. Lokhu sokukhuphule inani lasebehlaselwe ileli gciwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo la kumachomi phose afika inkulungwane ezine 40,000 labulala abedlula inkulungwane lengxenye yalo 1,605 asebehlatshwe ijekiseni yomuthi wenqabela i-COVID-19 sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 682,564. Ingcwethi kwezempilakahle usikhwica mfundo eLopis Banda uthi ngempela uhulumende uluphethe kuhle udaba lwe-COVID-19.
Zimbabwe zingayikhontroza kwezinye usuku kodwa endabeni yohlelo lokuhlatshwa abantu i-COVID-19 saba ngokokuqala e-Afrika ukuthi abantu bathi behlatshwe ngamavaccine la. E-South Africa bebehlatshwa kodwa bekuyi-trial. Ukuhlaba abantu ukubavikela yaba ngeyokuqala eZimbabwe. Ukuthi siyakukholwa yini angikwazi ngoba kayisimi emphetha amaphepha akhona. But esikubonayo ukuthi abantu sebekhala kakhulu ukuthi sengikhuthi vaccine yami sengikhuthile. Isifiso sokuhlatshwa sesikhulu kakhulu. Abantu abaningi sebefise kakhulu ukuhlatshwa ngenxa yokuthi sikhangelele i-second wave evele isiqalile e-South Africa ezingenye izafika eZimbabwe mid-August.
Liqiniso yini lelo ukuthi
Nga sokula makhaza, igcikwane le-COVID-19 lingamemetheka yini okwesatshelwa ngabaningi nxa kubuya la ama-second lama-third wave?
I-COVID-19 or SARS-CoV-2 yi-virus ememetheka ngesikhathi singani kulo mqando engani kule moisture. So isikhathi zomqando zivame ukumemethekisa ama-flu wonke. Amazwe amaningi akhuluma ngokuthiwa yi-flu season. So if no season ivame ukuba ngesikhathi esincane sokuqandelela. Liqiniso yini ukuthi zamemetheka? Angikwazi. But ama-flu avele amemetheka ngesikhathi esincane sokuqandelela.
Lowo ngusikhwica mfundo elophi sibanda ingcwethi wezempilakahle sixoxelaye eseHarare. Idale lephalamende ligqibe ukudingisisa ebelikwenza ngokuhlukuluzwa ngokwemacansini emsebenzini kusukela ngeviki edluleyo, okuludaba olakhwezwa kuleli dale inhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eye-Emthonjeni Women's Forum ngomnyaka odluleyo. Abaqhuba lomsebenzi ngabekomiti ebona ngokuphathelane lemsebenzi kanye lenhlalakahle ye-Parliamentary Portfolio Committee on Public Service, Labour and Social Welfare leyo Women as Affairs. Uluhlu abalethule ebulenjini lukhomba ukuthi besebeqhubela oluhlelo ekhadi omama Swingo, Nyika, Growth Point, Mutare, Marondera, Harare, Makonje, Nembutsia, Ulawayo, Plumtree, Lenkayi. Asizweni isiphathamandla salinhlanganiso unkosazana Melissa Ndlovu echasisa ngalolu daba.
Ngiyabonga. Thina njengemthonjeni Women's Forum ngonyaka odlulileyo siqalise uhlelo kumbe umkhankaso okade ukhangelane lokulungisa kumbe ukuqeda indaba zodlame mayelana ngamacansi emsebenzini njalo lezikolo ezimbili eZimbabwe. Sisebenzise lama-university njalo lamankampani abili sikhangele kakhulu udlame olumayelana lamacansi. Sisebenze njalo ngalowo msebenzi sasekhulumisana ledale lephalamende ekuthini umthetho okhangelane kakhulu lezisebenzi eZimbabwe umumithe okulutshwana kakhulu mayelana ngodlame olwenzakala emacansini. Njalo nxa solwenzakale lolo dlame uhulumende kumbe umthetho weZimbabwe owezisebenzi ubukuthatha njengalinye icala nje lenziweyo elingafana lokutshontsha imali kumbe lokungabuyi emsebenzini. Lesikhangelele umthetho womhlaba jikelele owe-International Labour Organization esithi ngu-Convention 190. Iphalamende iphendulile ngo-April yathi kuqakathekile ukuthi ihambe endaweni kumbe iZimbabwe yonke nje idingisisa ukuthi udaba lokuhlukumezwa kwamacansi lubhahle kangakanani.
Kuyini elifisa ukuthi kwenziwe kube le mthetho enjalo lokungenqabeli kumele ngokusukuluswa emacansini?
Thina sifisa ukuthi uhulumende weZimbabwe waqala abe lomthetho kumbe bakhande umthetho okhangelane nemisebenzi okhuluma ngokusukuluswa kwabantu ngasemacansini emsebenzini. Akube isobala, akube yebhahla. Kube segcekeni ukuthi nxa umuntu esemsebenzini kuyini umsebenzi, ngoba umsebenzi siyananzela ukuthi abantu abaningi sebezisebenzi eZimbabwe. Ama-cross-border traders abanye bathi ngisemsikeni ananzeleli ukuthi labo bantu basebenzi. Anazelele ukuthi umntwana ofundele ukuthi aye emsebenzini usemsebenzini. Umkazana osendlini yami kube yakho esebenza umuntu osemsebenzini. Abantu abasebenza besemaplazini bengama-casual workers kumbe ama-seasonal workers bangabantu abasemsebenzini. Sifuna uhulumende futhi ananzelele ukuthi ukuhlukumeza umuntu, ukuhlukumeza umuntu ngokwamacansi kube yinto ebophisayo umuntu ayefika sibili. Sikhangela njalo i-compensation ukuthi umuntu nxa usuhlukumeze ngokusemacansini kumbe wawuxhontshiwe umhlukumezile ngokuthi ngedaba yokuthi wayalala icansi kumbe lahlukumezana ngokwamacansi kube le ndlela yokubhadala lowo muntu i-counseling kumbe zakhulumisane labanye abantu. Sifisa ukuthi umthetho unanzelele khonoko nokuthi mina njengomandlovu ngasengikhuhlumeze ngikhahle wezinye emsebenzini angifuni wonke umuntu akwazi ukuthi hhayi phelisa abantu bazijemu zajoni ngoba indaba zocansi ziyinto esensitive eyangisayo ebhidlize isimilo somuntu. So sifisa ukuthi umthetho unanzelele ukuthi kakube yinto inkampani nxa ilungisa isidaba leli kayilungisise ngendlela efihlekileyo njalo eyenza umuntu asale elobuntu bakhe ehlonipheka emphakathini.
Lo unkosazana Melissa Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso ye-Emthonjeni Women's Forum. Izakhamizi zeGwanda South zithi zithole isivuno esithe xaxa nxa siqathaniswa laseminyakeni edluleyo ngenxa yokuna kwezulu eliningi. Kodwa lanxa kunjalo, ubukhokheli besigaba buthi uncedo lokudlala usadingeka ngoba kungayisibo bonke abalesivuno esihle. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngogcweleyo.
Isabelo sezansi seMandebeleni sezileminyaka singatholi izulu eleneleyo okudala ukuthi izakhamizi lezifuyo zihlaselwe indlala enkulu. Kodwa unkosikazi Sitholakele Ndlovu eThakaliyawa eGwanda South uthi lo nyaka isifuno sibe nganeno kulaseminyakeni edlulileyo ngoba bebezinikele ukulima kulandela ukuna kuhle kwezulu.
Sisebenzele imbuli yethu ukuthi ingaze yafa ngendlala. Sasesilima sithola ukudla isivuno 36 bags kungama 90 kg futhi sasesithola ayi 36 amabele hlangana konke lomuntu. So isivuno lesi asisithengile ngeso ukuthi sidle lembuli ekhaya.
Amazwe akhasekelwe ngunkosikazi Pretty Mguni, isakhamuzi seMagaya Village, layo ogcizelele ukuthi uthole isivuno esihle njalo ukhangelele ukuthi sizabhutsha umnyaka.
Bengilima amabele, umumbu, inyawuthi, amazambane lendlovu. Isivuno sethu singasifikisa umnyaka ozayo.
Umnumzana Ephraim Nyathi, ukhansela kawadi 17 eFumugwe, uthi ukuvalwa kwelizwe kwe-lockdown ngesinye sezizathu esidale ukuthi kube nesivuno esihle ngoba iningi labo baba belihlele emakhaya, indawo zokugwejisa zivaliwe.
Oba abaningi ngabantu abathanda ukuzigwejisela endaweni zokunathela, endaweni zanizani, bake bahamba ekunatheni batshonisa imini zabo, batshona ngemva kwenkomo zabo, batshona ngemva kwembuzi zabo. Hhayi, kukhanya lo nyaka izivuno zihle, nezifuyo zikhona, sibili zizele ziqoqekile, abantu ngane bayaphumelela sibili ezigabeni zethu lapha. Siyaphoza sithi into embi kwesikhathi iyaba lobuhle kwezinye indawo.
Lanxa iningi lijabulele isivuno esihle, usobhuku weMagaya Village umnumzana Giyaboka Magaya uthi bakhona abasaludinga uncedo lokudla ngoba bengavunanga lutho.
Hayi, emasimini lonyaka kukhanya kube kuhle, kodwa ayisibo bonke abantu abaphumeleleyo. Abaphumeleleyo ngabantu abalimi belandelela indlela ezifunwa ngabalimi, especially ukufakeni imiquba lama-fertilizer. Kulaba abazange bayenze lokhu, hhayi akuzange kube kubahambele kuhle. Lapho kufakwe khona imiquba le ma-fertilizers, isivuno sabona sibe sihle kakhulu, kodwa lapho kungazange kwenziwe khonoku kusuke kwatoda, isivuno sabona sibe phansi kakhulu. Nxa sikukhangele sibili baningi abantu badinga usizo loku, especially kwena labo abangazange balandelele indlela okumele zenziwe.
Okwamanje uhulumende usamise okwesikhatshana uhlelo lokuphathisa abahlali emaphandleni ngokudla ukuze ahlolisise labo okufanele bakuthole. Kusenza lokho olunodaba zisele ezimadolonzima izimbamgodi endaweni e-West Nicholson emgodini we-Mixnot kulandela ukufa kwabasakhulayo ababili ngemva kokudilikelwa ngumgodi. Iningi labasakhulayo kulesi sabelo lemba igolide ukuze liziphilise osekudala ukuthi lizifake engozini ngoba kwezinye indawo kugejwa kungalandelwa indlela zokuzivikela engozini yemgodi. Nimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Ngengilitshiye okwesikhatshana ezandleni zikaChris Gande we-Studio 7.
Litshona njani izivukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Morven Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zeGwanda eGwanda Residents Association. Sixoxa ke ngamadlozi ahlala emanzini afana labantu lenhlanzi okuthiwa injuso. Injuso lezi zibhahe kakhulu ezigabeni zeMashonaland, kodwa ke bakhona abathi laseMathebeleland zikhona.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga kugande kwamukelwa kuhlelo.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi kuyini osukuzwile ngabantu laba okuthiwa bayanyamalala benyamalaliswa zinjuzo ababe behambe ukuyakha amanzi emthabezi? Kuyini wena osuke wazwa ngakho lo?
Abantu laba ababesiya emfuleni ngale ngabantu isikhathi esiningi ababesiya geza okuyikho ebesikwesabela kathi sithi amanzi ngeke egwanda bazagcina abantu besiya khona ngale besawukha amanzi isikhathi esiningi abantu bangafika khona ngale bangafika bageze basuka banyamalale baze bayebonakala maybe ngemva kwamalanga amabili kodwa batholakala sebangabantu asebefile
manje bona labo okuthiwa bayanyamalala bayaphinda babonakale na njalo bona izihlobo zabo zithini selake likhulumisane lazo na zilitshela ukuthi kuhamba njani
ye laba bantu babonakala ngemva kwesikhathi kwelanga elilodwa kube amalanga amabili kodwa isikhathi esiningi akula ngathi mina akula vele owakwatholakala ephila bathola nje sebedenda phezu kwamanzi kwesikhathi batholakale egunjini sebangabantu abafileyo kube sokusaziswa nje izihlobo zabo babuye babathathe izakhamizi sezazama ukuthi abantu bangayi vele khona ngale emfuleni ngoba kuyindawo eyingozi kakhulu ebantwini abahlala esigabeni
khona ukuthi abantu bona labo ababenyamalele bayabe bengayanga kwezinye indawo na ukuthi zikhona okwamaqiniso na injuzi zona lezi ezikhulunywayo
okukhona ngenxa yokubuza abantu abadala ngendlela okwenzakala ngayo bagcina besitsho ukuthi injuzi ingaba zikhona ngempela ngoba akula enye into engabulala umuntu emanzini lo muntu okwaziyo nje ukuchaya ubhamu ayetholakala vele esengumuntu osegalula ngemva kwelanga kumbe amalanga amabili yikho kwenza abantu bacele bekhole ukuthi ngempela zikhona injuza emfuleni lo umtshabezi
okokugcina ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga Chris Gande ke namvalelisa abalaleli ekugcineni ngibe sesithi mina izakhamizi zeGwanda siyazikhuthaza kakhulu ukuthi bangadlaleli kulo mfula ngoba isikhathi esiningi abangena phakathi kwawo bayanyamalala siyabakhuthaza ukuthi ngempela kungabi indawo umuntu nje ongeze khane ukugeza ayigezela khona kodwa adinge indawo ukuthi azikhele amanzi azigezele kumbe endlini bangayigezela emfuleni
lo ke bekungumnumzana Morven Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eGwanda Residents Association kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo igama lami nguChris Gande lilale
nanso ke ingxoxo yethu lo James Maravini yebo phela umajaha wodwa Ndlovu olomculo olokhe sidla ubhedu emhlabeni jikelele othi Ja deliver us umculo wemdumo wereggae uthinta lokho lalokhu ya
Salbonan yabingelela uJays Maravini ye ayi ngiyathokoza ukuthola leli thuba ukuthi ngikhulume lozulu wonke nje emhlabeni wonke jikelele ya ngimazisa ngemvelaphi kaJays Maravini njalo lohambo lukaJays Maravini emculweni so uJays Maravini ngumculi ozalelwe eFlabhuzi kogodla omnyama mahlaba ayithwala ngifunde khona ke esikolo okuthiwa khona iDiggers Primary kuhambe khona esikolo 1980 ngafunda khona ngihlabela khona esikolo school choir ngisenza ama-sport konke nje okusenziwa ngumntwana esikolo okuthiwa iDiggers Secondary kule primary ngapha kule secondary khonapho so ikhulapha ngathi life yami nje ekhulele kwami ekhaya ngumuntu owelisa izinkomo amadonki imbuzi izimvu yona leyana nje impilo yokhaya siyakukha amanzi edamu kubupha lokuzini isipani senqola esamadonki edinga amanzi kumbe senkaka sokuzokwaba ngcono kanti sokemva sokubuye izikotsho kodwa ke vele bekuamanzi abekhiwa emadamu emakhaya lapho inkomo ezingena khona ezichiya umquba phakathi ikubesulela umanzi wesifiswanatha sifike siwavilise sinathe wona njengoba umculo ngikhulele nje ngicula kakhulu esontweni
Brethren Christ Church, umculo wembube, yosikhulu silalela kakhulu, uLady Smith Black Mambazi silalela kakhulu, umculo eminingi ethiyethiyeneyo esinzi, bemvele ngiyithanda ke umculo wesintu ngoba umculo wesintu unikeza wena umuntu ngoba imvelaphi yakho, so ngikhule vele ngiwuthanda nje umculo wesintu ya. Umculo ngiyawuthanda, ngithanda kakhulu umculo ngoba umculo uhlanganisa abantu, uhlanganisa isizwe, uthoba umphefumulo umculo. Siyake sibone inxasithaka kwezindaba kuma-shows, abantu bengitshele ukuthi umculo wakho utshintshe impilo yami, ulalela ingoma yakho ethi ekhuluma ngalokhu langalokhu. Izingoma ezi-positive ngempilo, ingoma ezakhayo, ingoma ezibonisayo nxa ukuthi kuzaba lolutho lubo luzaba khona. Kade sikhuluma nje kule mkhuhlane nje lena lekhona yabo corona virus, COVID-19, HIV, malaria, yonke le sikhulume njalo lamalungelo ikakhulu abo mama, ukuthi obaba bangahlukube nomama. Zonke lezi ngoma zingoma ezikhona ezikhuthaza umphakathi ukuthi uhlale abantu bahlalisane kuhle, ikakhulu kulezi nsuku khathesi abantu sebeyendisa abantwana masinya esikhathini ngasuku engakwazi ukuthi kade kungena moya bani. Isidingo nje yinto engikhule vele ngiyithanda. Ngifundele khona ekhaya, ngifundela lesi sidingo semakhaya esibazwayo, esibazwayo kufaka amathwayini laphanayo ibhasikili, uzama ngakho konke ukuthi khona mhlawumbe isound iphume. Uvele ngapha wawusilwa labazali ukuthi hayi kulaa mntu olithama akatale ngapha, mhlawumbe siyenkomeni ulikho lilahla inkomo, uzowuba besithi vele yona ikatali vele lubambo lukaSathane. So ngakho-ke asiyivumeli ikatali lapho, ukuthi ubeke ikatali yakho uyifihle, ufice seyibonile umdala, ayithathe ayitshayele phansi, fike ukuthi awusela uyayenza eyinye futhi. Namhlanje ngizwe marayimo elapha akhona namhlanje ngokubekezela nawo ukusebenza nzima ngoba vele umculo yinto engikhule ngithanda kakhulu, kwaze wafika esigabeni sokuthi ubaba kugcine sengivumele ukuthi ngibe umusician. Yeye ingoma yami le ijadilivarasi ingoma ethandwa ngabantu kakhulu kakhulu, ethandwa ngabantu kakhulu kakhulu kakhulu, ngathandwa kakhulu e-Afrika yasemhlabeni wonke jikelele. Ngangikhanda ama-responses engiwatholayo, iyangijabulisa le ngoba ithandwa khonapha lapho engizalwa khona, ithandwa e-Afrika, ithandwa emhlabeni wonke jikelele. Ngakho-ke ngibhizi kakhulu ukuthi ngenze i-albhamu eyayo i-reggae. Reggae music umculo nje othandwa ngumuntu omutsha, umuntu omdala, wonke ayikhethi. And umculo wereggae umculo one-message phakathi. Ikhona-ke ingoma le ku-YouTube, ikhona-ke ku-Facebook, yonke indawo ngale abantu bangalandela uJayz Marabini, kuzo zonke indawo, ku-Twitter, ku-Instagram, kuzo zonke indawo nje ku-social media. So ngiyabonga kakhulu isupport engiyithola kuma radio stations, engiyithola kuma newspapers, engiyithola wonke umuntu nje othanda uJayz Marabini. Jayz Marabini ngumculi o-original, umculi othanda ukubona abantu bejabula ngengoma.
bekong umculo ja delivers olokhe usiza ubhedu emhlabeni jikelele esixoxa ke laye uJames Marabini. Hayi ke isikhathi asisavumi ukuthi siqhubeke sisonke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.